ndakafambira kuzoudza vanhu vari kunoku nemaproducts atinawo kustuart bank anoenderana nevari kudiaspora kunoku takambira kuti tizonzwawo zvichemo zvavo timbonzwawo mararamiro avo zvavanotarisira kunge tichiita tiri kuzimbabwe uye tafambira also kuti titengese mamogages atinawo nekungonzwa kuti vanhu pavanoda kudzokera kumba vanoda kudzokera vakabatei zvavari kuda kuziva tinoshanda sei tiri pamwe chete kuti tibatsire nyika yedu
pari zvino muri kupi uyezve chirongwa chenyu muchange muri kuchiita rini
takatangira kudc kuwashington dc ndokwatakasvikira zvinozvi tiri kudallas texas tiri kudallas texas tichangosvika tine event yatiri kuda kuita musi wesaturday ndo yatiri kugadzira kuti tisangane nemazimbabwes anogara munharaunda yekunoku tichitaura tichivaudza zvatauya nazvo tichivaudza zvatiri kutarisira uye tichizonzwawo zvavanotarisira kubva kwatiri isusu tinoshanda kuzimbabwe
zviri nyore here kuti munhu awanike iye achivhura yatingati iye bank account kana kuti bhuku rekuzimbabwe achishandisa bhanga renyu
zviri nyore chaizvo ndo zvimwe zvatino zvatanga tichishanda tichibika munguva yese zvava nyore kuvhura bank account yestuart bank nekuti zvatakaita takagadzira yatinoti app application inowanikwa pafone kana wadownloada app iyi ndo inokwanisa kukubatsira kuti uvhure account nestuart bank inokwanisa also kuti utarise zviri kuitwa nestuart bank kuzimbabwe inokwanisa kuti ukwanise kutumira mari kune vari kumusha paapp ipapo uyezve kuti ungoziva nhau dzinenge dzichiitika kustuart bank kuti mazuva ano vambori neiko vari kutengeseiko uye tiri kuita mari zvese zvatiri kuita takakwanisa kuzvisa paapp iyoyo
kupanyaya pekutenga dzimba zvinofamba
ndo zvimwe zvatiri kunyanyofara chaizvo nazvo munoziva kuti takati chinonyanyoda vanhu vari kunoku zvamuri kushandira vanhu vari kuti tikadzokera kumusha tosvikoloja here tosvikoita sei saka ndo panga pane dambudziko guru ende takaona ipapo pachirwadza vazhinji vari kushanda kunoku ava nofunga imi munokwanisa kuzvireururawo kuti zvechokwadi munhu wese akatarisira kuti paanodzokera kumusha asvikirewo ane musha wake ega kwete kusvikodzokera kwevabereki kana vaigara navo saka ndosaka tanga kupa mamogages zvireruke kune vari kutarisira kudzokera kumusha zvireruke kune vanochengeta vari kumusha vanhu vavachengetere vari panzvimbo yavo saka ehe takupa dzimba idzi tinodzipa nekutora mogage kubva kwatiri ende zvinhu zvakareruka chaizvo kuwana mogage kwatiri zvakare tinogona kutanga kutaura nezvazvo paapp iya yandataura kuti munhu ngaadownload munhu anogona kutanga kubvunza kuti ndoita sei zvii zvinodiwa pamogage zvatinoda zvese takazviunganidza ipapo munhu anozviwana kana usingade kutaura nesu uchishandisa app unogona kutumira iri tsamba kwatiri paemail yedu uchibvunza kuti ndoita sei kuti ndiwane mogage kubva kwamuri ndo zvimwe futi zvatinoitira and uyezve kumwe kureruka kwazvo kwazvinoita ndezvekuti zuva rawatumira kwatiri uchiti inini ndoda kutorawo mogage kustuart bank ukatipa mapepa atinoda tinobva takukalkuletera ipapo zuva rimwe chete rokuti musati matsvaga imba imi munokwalifaya mari yakati zvekuti unozopinda kunotsvaga imba waakuziva mari yaunowana kubva kustuart bank izvi unozviitwa nezuva rimwe chete iroro ende kana wazowana imba yauri kuda wozotipa mamwe mapepa achona anodiwa kuti tichitanga kuita sei kuprosesa mogage yako saka hazvina kuomaba kuti ukwanise kuwana mogage kubva kwatiri
appi inonzi chiuyezve inowanikwa papi
appi inonzi square world app saka nekuti maapp akawanda zvinenge zviri zvichikurudzirwa kuti munhu anoti stuart bank square world app square iyi ndeyekutyoro chaiyo yebox saka stuart bank square world app ndo yaunodownloada pagoogle play store kana paapp store sezvandataura zvichienderana nefoni yako yaunenge uchishandisa